Kana shokora uya risina kunaka ndichanzwa nani
kure kure kure
dai ndine mapapiro dai pururuka kudzoka kumusha mai vanorwara ndiri kure ndinonzwa nani
kure kure kure
kure kure
kure kure kure
Mifananidzo yava kundiita marwadzo nekuti andisi pedyo nemi Maria ndinotsvaga iri kure asi rudo rwemusha ruri pedyo kana ndingawana mapapiro nasi ndaipururuka ndotsoka kumba Mwari ndine miyere mburi yangu yakachengeteka
here
Mwari ndine miyere yangu yakachengeteka
here
itachengeteka ndinoda kudzoka kumusha
dzoka kumusha
mai vanorwara ndiri kure ndinonzwa nani
yeah.